Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, Gunyana 6, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta pamazuva zana ekutanga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika munyika nhasi vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Darere High Court rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare inoti pamazuva zana ayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuro inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuro kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare Muzvare Kudzaika Dzombe vanova kanzura kuMaubra vati kanzuru yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yema issues ema vendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana na cholera na typhoid. Saka ndo ma issues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudikongesa maroads edu. Tichi focus nenyaya yedze mushikashika nemakombi ne public transport. Chechitatu chatarisira futi kugadzirisa ma public toilets ma buildings edu kuti titeke stock of ma buildings edu ekansel atinawo.
Muzvare Kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva pane manzvimbo dzakasiyana siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboedza kuregulaiza maboles achona nema vanenge kuti titore stock vanawo and then kuti tiwedzere mishonga yekugadzirisa mvura. Chati kuda kufocusa on toda kutora stock yema wetlands edu kuti tia preserve because tinoziva kuti kumberi ko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatep edu vanhu vasanetsikane.
Vahard Life Mudzingwa avo vanoshanda ne Community Water Alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuro igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinhu chatiri kutarisira kuti chigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinoburikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutemo atizvitarisira. Budget rawo tokutarisira kuti resilovhara ringaringe rine 10% yayo ngainge iri yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nhengo inoshanda necombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatiwo nhengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuro inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsvaiyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadzirwa kwebilling system. Tinoona kuti billing system ndochinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa. Zvinhu zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbova meya weguta iri vaBernard Manyenyeni. Avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi ichashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaAustralos Gift Sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisumudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa economy, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti muzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyaya dzakasiyana siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kushandisa kuti tiwane inonzi economic development.
VaMunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. VaMunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yava Xi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Dare High Court rabvuma chikumbiro chemubatanidzwa weMDC Alliance chekuti vaite musangano wavo mapurisa asingavarambidzi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuenderera mberi nemusangano wayo pazuva rainoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira, uyewo kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VeMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudare reHigh Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi wesvondo. Justice Moyo vati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yembizo stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta anga akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwewo nyaya vaFrancis Mangwendeza, mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South, vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU-PF. Kutara vamangwendeza vamachova namwewe vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kututsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna Chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidza musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvokuti the Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa zita rake papepa notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendeza bakatiti ndese kuhighcourt chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti aina kukanganisa kugadzirwa kwesarusi MP for Ulaya South Constituency.
Vamwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa rini. Simwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuSouth Sudan. Dare rechuto muSouth Sudan ratongera mauto gumi kugara mujeri kwemakore ari pakati pemanomwe neupenyu hose mushure mekunge awanikwa aine mhosva dzekubata chibharo vashandi vekunze vaibatsira pamwe nekuuraya mumwe mutori wenhau. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanozivisa kuti vachamira kugadzira zvombo zvenyukiya uye kumisa kuedza zvombo zvehondo zvinosvika kure panotanga gore ra2021. Topedzisira nekutarisa zvaitika muJapan. Kundengendeka kwenyika kune uremu hwe6.7 kwaitika pachitsuwa cheHokkaido uye kwasiya vanhu vanomwe vafa vakawanda vakuwara. Kusamira kwezvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi nevamwe vari mubato reZANU-PF pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuri kukonzerwa nevanopikisa senzira yekuti vanhu vapandukire hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia Vauza bepa na ure news day kuti matambudziko ari munyika munezve upfumi parizvino ari kurwadza vanhuwo zvavo munyika. Izvo zvinozogona kuita kuti vanhu vazopandukira hurumende vachipomera mhosva yekukundikana kufambisa nyika nemazvo. Parizvino mitengo yezvinhu inonzi iri kukwira zvisina mukara akamboona. Mafuta edzemotokari anonzi ave kunetsawo panguva iyo gorosi richinzi rasara munyika. Nevanobika chingwa rasara shoma shoma risingakwaniri nyika mwedzi mitatu. Zanu PF iri kuchemawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika nevekumadokero ndezvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera matambudziko akatarisana nenyika parizvino. Asi vanopikisa vanoti kutadza kutonga kwezanu PF ndokwakonzera kuparara kweupfumi hwenyika nemamiriro akaita zvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemashoko ekuti vanopikisa ndo vari kukonzera kuoma kwezvinhu munyika.
Nyaya iri pano ndeyekuti kana wabika mbwezhu yako ukazoonekwa woda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzeresa, kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko. Nokuda kwokuti tinozviziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi. Opposition haina, tingatoti MDC Alliance haina makii okupinda muhurumende. Vanhu vari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii, ndivo vanotonga nyika, vanoziva pane chinhu chose chose. Ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo. Isu hatisi kurwisana navo isu. Isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa, ndivo vachaita izvozvo. But umwe noumwe anomira nerake. Isisu parezvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara.
Vachirumhanzi, munotiwo nenyaya iyo yekuti vakarwa hondo yerusunguko nevamwe vari muzanu PF vari kupomera vemapato anopikisa hondo vari kusunga zvinhu.
Chokutanga ndiri kuti hapana pastedemu muroyi akafa akabvuma uroyi hwake. Hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha. Inenge ichitoti vanonditi ndakaba, vanonditi ndimi ndiri kuroya. Izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muZimbabwe vari kuMDC Alliance. Zvinhu zvinoshungurudza mhomho yeZimbabwe. Nyaya inotaurwa namao veterans, zvinhu zvinozikamwa nyika yose, zvinhu zvinozikamwa musadhiki yese, zvinhu zvinozikamwa muAfrica yese, kuti MDC yakapleya a big role pakaita kuti America itipe nyaya yamasanction. And vamwe vacho vanotodada nazvo nanhasi uyo tisati tapinda maelections, vaitodada nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi. Now mubvunzo ndiwo unoti kana uchiti masanctions haabvi, uri pane zvipi panguo dzatarubva?
Vacho hai, munoti mashoko ari kutaurwa navachirumhanzi.
Tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi, asi zvinozikamwa. Nyaya iri apa ndeyekukonewa. Zanu PF inoti yakahwina sarudzo, asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro. Isu hatisi kutaura zvavari kutaura izvo kuti kwanzi kwanzi America ina handitoziva akaenda kuAmerica ikoko kana ariko. Chandiri kungoziva ndechokuti pane bilateral issue, pane nyaya yenyika mbiri yemasanctions kana iri yemasanctions kana dziri nyaya dzanazidhera dzavari kutaura. Vakaenda ikoko kana nhasi mukanditaurira kuti ndeve kwedu, handivazivi, handina kumbovavona, handina kumbovona sokudero. Asi tinonzwa vachingovhovhora vachitaura nyaya yekuti isisu vanhu veMDC vakaenda ikoko. Vakarwa hondo yerusununguko vane kodzero yekutaura, asi havana kodzero yekutaura nhema. Kozvobvepi izvi zvokuti kwanzi dai vachio haivabvuma?
Regaitisanangure vachihwai ipapo kuti ruzhinji rweZimbabwe rutibatsire munokufunga. Tiri kuti masanctions achiitwa aya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neAmerica rakaitwa navamwe veMDC Alliance ndo zvavakandokumbira izvozvo.
Vacho hai mamiriro akaita zvinhu ari kurwadza even kana nengo dzenyu dzeMDC Alliance.
MDC Alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita namasanctions. Chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara necorruption. Vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezano PS.
Mashoko enyu yekupedzisira vachiromanzu muchipindura izvi kutaurwa navachiwai.
Dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi. Hapana chakaipa chinotaura maworld veterans vachiti MDC Alliance yakonzeresa kuti upenyu hwemuZimbabwe huome.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu. Manzwo zvakare kubva kuna vakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panonzi pane kunetsana kuri kuitika muMDC Alliance kumasvingo zvichitevera kuvhoterwa kwakaitwa mumwe kanzura wezano PF kuti aite mutevedzeri wameya weguta. Iyo MDC Alliance ine makanzura akawanda muguta iri. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu wezano PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni maboke MDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta remasvingo. Wellington Mahwende vezano PF vakaitwa mutevedzeri wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe uko zano PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzare Alaika Time vanoti makanzura akavhotera zano PF akarasa gwara remusangano wavo nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina ndina kuona chakanaka ipapo ini. Vakatoresesa, vakatoresa maitiro avakatoita. Vaifanga kungofamba separty one. Vaifanga kungosarudza mayor weMDC Alliance, deputy MDC Alliance, maportfolios ese aifanga kungoenda kuvanhu weMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy mayor pavanhu 7, vanhu pavanhu vezano PF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy mayor we zano PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Vakatoshanda mari kana stand chaivani kwakapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge. Avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvatsungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu wezano PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapa. Ndinoona kuti pamwe zvezvakangonakavo sezvo avo vachirongavo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangafokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifaniri kuti tingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti go sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor handidi. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handidi avo vakazouyavo vakativo isitabatana kumusoro kwokunokuzaswe kwakamira sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato havafaniri kupindira mumasandiro ekanzuru.
Nepolitics hazvinei nepati hazvinei nechii. Kana achinge ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamaboke vanoti vachashanda nemakanza ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
akatotinonokera nekuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikangamwa kuti wabva kupi, wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chekuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sazvigarawo MDC masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwe enyika. Tanga tiri kutarisa zvabuda padande mutande reFacebook neTwitter apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabvunza vatsigiri vavo kuti vanoona waro rebato iri wakamira sei. Tanga tichitarisawo zviri kubuda kuBulawayo uko vamwe vari kutsika madziro vachiti vanoda kuti meya vachagadzwa muBulawayo mangwana vange vachibva imomo muBulawayo. Ngaitende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzvetwa mutero ndirikutaura ndiri kuNamibia.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndiri kutaura panyaya yekutanga yekubhurwa yeyaniya wekubhurwa. Ndinoona sekuti nyaya iyoyo yekubhurwa yekudhimanda kuti vanoda chete mundevera havadi mushona ndinoona sekuti haina kutwasuka. Inopa kupatsana kwemarudzi munyika. Ndopinda pane avachamisa zvavanyora patwitter kuti kotipei muone yenyu ramangwana redu. Muono wandinopa vachamisa ndewekutiko ngavapinde mugovernment of national unity navamunangagwa. Dzimwe nhengo dzeMDC dzipiwewo zvigaro zvemaminista vachamisa vatiwo chinzvimbo chepamusoro muhurumende iyoyo. Chikuru chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambire inde mberi.
Vari kutaura naWashington Muhlaba from Johannesburg Springs. Unokurunani sisi mazera tichikira ikoko. Tongozwa kuti vari kuti hanzi vari kuda kuti vaNelson Chamisa vauye vazoita hurumende yemubatanidzwa. Asi semaonero edu isu toti hurumende yemubatanidzwa kwete. Vanofanira kutanga vataura chokwadi chakaitika pamaelection kuti hano Chamisa akawina. Then kwakuzotangira ipapo kuti zvichizotanga kuchizotaura ipapo vachienda kumberi.
Mutaura naBenedict Ntenga ndirimu Harare kuwadzana. Hatiri kuona zvinhu zviri kutochinja zviri kutokwira. Tiyo haichabatika. Maprize haagona. Some of the shows in our shows hamusina chinhu. Ndioni iyi dzandiye zvichienderera mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nevanhukadzi vari muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoziya zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga kubva patoreswa mhiko makanzura. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Dare reHigh Court muBulawayo rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti ite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai ane mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 6 Mfandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi leAfrika lele China awe Forum on China Africa Cooperation.
Iqiniso kakhulu leli nangento lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame nathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona kufula meva. So thina singameva esikhangeleyo esingamehlo kaZulu.
Amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakoBulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our pastime and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njenge-City of Grounds, i-Wishing Well, i-Memorial Plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oyehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale koBulawayo enkundleni eyeZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi leAfrika lele China owe Forum on China Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokeli yamazwe aweAfrika ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano, ele China lithembise ukubeka iceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe aweAfrika. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe aweAfrika ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017, ele China beseliphe amazwe aweAfrika uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kwele China elequla labantu abaningi abagoqela ababengabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet yiloba yiliphi ilanga, njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kwele China phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi leAfrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awebandla leMDCT athi azoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane, okubalisa ukulungisa imithetho, ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenzisa ngayo imali, okumele uZulu owabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso. Okunye ngasikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Amalunga awedale lePhalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangene edale lePhalamende ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Liqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona kuphula meva. So thina singameva esikhangele esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babeke beqa nameva esibafakile kumele abahlale.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lePhalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla, lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wePhalamende yikungcwaba, ubhatha kama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube nemithi ezikolo, kube namabhuku namadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi banemisebenzi. So sikhuluma kunjenje uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bePhalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenise ePhalamende, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU-PF uMnumzana Fortune Chasi uthi idale lePhalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lahabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani wehluke kubenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ucubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi leli dala lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU-PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha obeyabe lokho engowethu. Ngiwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kobu MP phela kumbeni kobu minister sokuya ngalo lalo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo-3 ekuseni ekhola lesithathu, omunye uzawutshela ukuthi ah mina isikhathi sami sinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzele.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lePhalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akula esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje ithi inhloni zokufundisa ngokuthathela khonapho ikukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje lakanje lakanje lakanje.
Abebandla leZANU-PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa yindlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye-whipping system. Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele iJoseph Harare ngimumevisi Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Umbukiso lo uvulwe umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alithumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakobulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njengeCity of Grounds, iWishing Well, iMemorial Plaque, kuphinde futhi kube leMemorial Cenotaph laphana kuJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane lePost, sibe le-hanging tree lika-Art and Craft esikutshengisayo ukuthi khona itourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube ne-experience of a place. Siqeda lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama-partnerships esiwayenzayo njengedorobho, ama-partnerships okuthi sibumbe i-tourism sector kobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle ukuzo namhla ibhizinisi ikhanya ilowa ngenxa yokuthi ilanga lokuqala njalo sikhangelela ukuthi at least nxa ama-buyers especially ama-international buyers esiba khona kube le more business for lati.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla kwezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si-ceramic company. Yes, sibukisa ama-products ethu esiwayenza imiganu, lama-cups, lama-vases, lama-candy stands, lokunye okuningi-ningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina kuSanganai. So, ibhizimusi, of course, nge-first day kuyabe kungathiwa kulo. But thina nge-experience esesi-experience-ile sesingani kunganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnumzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event right ma siya movement ikhona abantu bayaza bayabuza about ama products which is offering shayo. So ngasho nje ukuthi ya iza kahle iza kahle sijabule for the first day asiqalo ukuzala sisebenza before.
Umbukiso we wehlanganani sanganayi walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edale lePhalamende awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Akesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court usunqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya eMuslims besuka kwele Myanmar ngobunengi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo abalwa impiye enkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovete umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Smanda oyibandla leMDCT endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mangikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize okusupportage inhlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efaka unyawo esenza khonoko akuthembisile ukuthi uzakwenza. Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela iZanu PF. Engaboni lutho olubi olwenzakala kuZanu PF. Okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo ayisikho ukuthi ngoba kakula ma cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe lokhu bekhona, sibabona bephuma nsuku zonke kumabona kude bezithi nguminister walokhu, kunguminister walokhu, kunguminister walokhu. Ngakho ke ukutshintsha ama-faces angakwenza uMnangagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala, uhulumende weZanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzileyo uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzileyo ukwedlula imali ekubudget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje kohothi siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright. Uba uSanda into ayikhulumayo umfowethu yinto ipolitics ze-MDC alliance, ngoba ubaba uBithi uthe ekhuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamini, akuboni ukuthi ngezinye indlela ezizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya yena lawo. Engithanda ukuthi kuyikutsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha, into ezifuna izimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo, ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi konke khona okusenziwa khona okinto ezibonakele emuva le sokumele zilungiswe nguhulumende lalowo omutsha. Njengoba sikhuluma kathi sithi kulohulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumo nalowo umumo owenziwa ngabomo. Omunye wangikhona engiwutsho ukuthi some people abanye basebenza ngama-saboteurs abazama ukuthi besapote nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle, kodwa ayisho ihlawulelo ngizika ngalo. Kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane. Konke khona kunyakuzwisisa le politics, ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani, kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo, kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngawo, kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumo nalowo ngendlela etshiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke yile qiniso kuzasetshenzwa. Yikho kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asike sinikeni ithuba nje uhulumende nalowo omutsha, sike simboneni ukuthi iminyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngazo.
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokhu?
Kande uyabona iproblem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona, beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC yaso MDC yenza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC eyenza ukuthi fuel ishote elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa sikalise ukushota kusukisela ngeviki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangela ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo, akekho umuntu ongaletha imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhonkosi olohulumende esilayo. Ngoba luhulumende uyabona akhangela ngokuthi engisegande, ungakhangela konke anokwenziwa yikhonkoti kukhesi kathamisa kathesi uma-investors amaningi sesithi afona pha ngizangena le mali yami kuleli lizwe, ngekube lo le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende umbe lomunye umuntu, ngizathola ngaphi i-justice njengoba le koti yakhona ikhanya ingela justice, ngoba ikoti engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeyana-ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowu ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uThamisa nguyo lamakhiye sitsho ukuthi uThamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika ikwehlula amalucaja awe-ISIS. Umanyano wamabutho we-Global Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucaja la, kube lenhlalakahle endaweni eziningi, njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lugoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa iintambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutho leli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo indawo zabo zingakathunjwa ngamalucaja kweleSyria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kwele-Saudi Arabia, njalo lezigidi ezingamajumi amahlanu $50 million kwele United Arab Emirates. UHeather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department uthi elweMelika lalo selizanikeza umanyano lo izigidi ezingamakhulu amabili namajumi amathathu amadola $230 million ebilokhu izabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjwethu uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamaqhatsha la kwele Syria ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana lele Syria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kwele Syria. Unwethu uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi yi-UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kwele Syria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kauleza ingoma ka U Masekela Umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.